Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechitatu, chikunguru 4, 2018. Makateerera mustudio 7, nefinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa nestudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mubatanidzwa wemachechi weZimbabwe Council of Churches unoburitsa gwaro rezvavakawana muongororo yavo pamusoro pezvinofungwa nevavhoti pamberi pesarudzo. Varume vaviri vanosungwa nekumiswa pamberi pedare kuEpworth vachipomerwa mhosva yekubvarura mapepa ekutsvaga rutsigiro emutungamiri wenyika uye vari kumirira ZANU-PF musarudzo dzemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Tichakupai zvakabuda kumitambo yeFIFA World Cup yakatambwa kuRussia neZuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa wemachechi weZimbabwe Council of Churches wakaburitsa zvavakawana muongororo yakaitwa pamaererano nepfungwa dzevavhoti pamberi pesarudzo. Gwaro iri rinoshedzwa nekuti Election Report and Bulawayo Ecumenical Election Covenant. Gwaro iri riri kuparurwa mumaguta akasiyana-siyana munyika. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vanoti ongororo yavakaita yakaburitsa zvinhu zvakawanda uye inoratidza kutsamwa kwevavhoti avo vavanoti vaneta nekuona vezvematongerwo enyika kana nguva yekutsvaga rutsigiro chete yasvika. Tanonoka wandewe Studio 7 aita hurukuro naDr. Mutata pamusoro penyaya iyi.
Taida kuti understand ma perceptions evanhu vari kuenda kunovhota. We see that actually vanhu vakawanda vaka register kuvhota kudarika 2018. Saka vanhu vakawanda vakanyoresa kuti vanoda kuvhota. Ndofunga zvimwe zvaiva zvine chokuita nyaya kuti shanduko yakaitika muna November muna 2017 yakapa vanhu pfungwa dzokuti ndofunga pano mukana wokuti tingava nenzira yekuti tingasarudza utungamiri pamukana watawana uyu kuregister kuvhota. Kozoti makampaign akawanda akaitwa namaorganizations akawanda zvichinkludawo machurch kudanzira kwavakaita nokuudza vanhu nenyaya yekodzero yavo yekunovhota. Maybe zvakaitawo kuti vanhu vakawanda varegister.
Zvimwe zvamakawana muongororo iyi zvakaita sezvipi?
Pane kuona kuri kuita vanhu vakawanda kuti pane musiyano wekuti vanhu vanenge vavhotegwa nevanhu vanenge vavhotera. Panoita sokuti panoshaya kuzvidzana kana maelections apera. Ndeimwe nyaya yakabuda muresearch yatakaitai. Vanhu vakawanda vanotiwo tinoona mapoliticians edu panguva yemacampaigns, panguva yemaelections. But kana zvangopera hatichavavoni, tozovavonazve kana nguva yemaelections mamwe asvika. Nyaya yechitatu imwe yatakaona ndeyekuti vanhu vane pfungwa dzokuti vanhu vanotsvaga kusarudziwa vanoita sokuti chinhu chinovasunda zvikuru inyaya yemari kana kuti nyaya yekuti vangaona mikana yekuti vafume. Iyi inyaya yakabuda zvakanyanyisa paresearch iyi. Iyi research inotiratidza kuti at the moment demokrasi yedu iri chiri shalo zvikuru. Vanhu vanofila kuti vanoshandisiwa nemapoliticians.
Gwaro reongororo iri rakatobudiswa here uye vanhu vangariwana kuti vaverengewo here?
Takatoibudisa yakadorejestiwa inotova negwaro rokurejestwa yatingati ISBN number iya.
Saka zvamakawana izvi mozviendesa kupi?
Pamalaunch atiri kuita maresearch aya tiri kudana mapolitical parties akawanda ese. Actually we are really impressed nekuparticipata kuri kuita mapolitical parties.
Vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunare muHarare natanonoka wandewe Studio 7. Da dare ra magistrate muHarare nezuro rakapa vamwe varume vaviri mukana wekubvisa mari yechibatiso mushure mekunge vasungwa kuairport pedyo neHarare vachipomerwa mhosva yekubvarura mapepa ekuchagarutsigiro evachamirira ZANU-PF musarudzo dzemutungamiri wenyika uye vari mutungamiri wenyika avaya Maseno Munangagwa. Vaviri ava vanoti vaPeter Bizare navatatenda kamutungunde vanogara kuEpworth uye vakasungwa nemuvhuro vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo weElectoral Act Chapter 2. Vaviri ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vari kumirirwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti Vanobo Chinanu namuzvare Idaishe Chakomba. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata valizwe Jamela vanove rimwe remagweta anoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Maallegations aripo ndekuti kuri kunzanzi pavaisa maposta avo pashop kuEpworth vakaita deface avakawana aripo. Saka maringe nemutemo weElectoral Act ndiwo mhosva yavarikusangana nayo kuti vakaita deface maposta emarival political parties pavaitry kunama avo emunhu wavari kusapota.
Saka ivo vari kuti kudii?
Ivo vari kuti ivo havana kumboita zvinhu zvakadaro, vakangonamavo ravo raingova panext oniraivako. Chiringoitika ndechekuti vanhu vakazonge vari kuvapomera mhosva anongovo mapolitical rivalry, vanga vasingadi kuti ivo vaisewo mapolitical posters panzvimbo iyoyo vachida kuti ravo ivo ravakaisa ringogara riri vega.
Saka vaenda kudare here?
Vaenda kudare uko vasvika vakanopiwa bheu yekuti vabhadhare bheu ye$20 nyaya ikazopfuudzirwa mberi kusvika kuti yozotongwa zvoonekwa kuti chaizvo chaizvo chii chakaitika umboo hwaakuiswa pamberi pedare.
Idzi inyaya dzakawanda here dzakadai dziri kunzwa kumahofisi enyu kana kuti idzi ndo dzekutanga iko zvino tatarisana nesarudzo?
Kana tichitarisa mumwe sarudzo dzakapfuura pari zvino inyaya dziri kuitika apo neapo dziri kuzvinzwa nezvakamboitika zvakamboitika kunoton neizvozvo zvaitika iye zvino handingati dzakanyanyisa kuwanda zvadzo, but zviri kuitika apo neapo. Uye dzimwe dzacho nyaya dzacho dzinogona kunge dziri nyaya dzinenge dzichiitika pavanhu vanenge vachinetsana, handingati intraparty squabbles zvokuti mumwe munhu akatanga maybe ari mubato ndokubva azonokontesta ava independent vaakunetsana vega, zvokuti kuti nyaya dzacho vanogona kuzongodzigadzirisana vega pachavo.
Asi tichitarisa mutemo unoti kudii panyaya dzinenge dzakadai?
Aiwa, mutemo ungori pachena Blessing kuti hazvibvumirwi pamutemo kuti udestroye kana kuita deface maposta kana kuti material inoshandiswawo nevamwe kana vachikampena, nokuti munhu wese anobvumirwa ka kuti aitewo makampeni vavo vachishandisawo kuda maposta kana zvavanoshandisa. Saka kana kuri kuti munhu anenge azviita, mutemo hauzvibvumiri. Asi tinoonesa ndechekuti sometimes unogona kuzongonzi ndiwe kana nyange usiriwe nevanenge pamwe vane chinangwa chavanenge vanacho. Saka kuti nditaure hangu chaizvo, ndosaka ndandichiti kuti nditaure chaizvo zvakaitika, aiwa, ndingange ndaakumanyira mberi. Chine chongodiwa ndechekuti tinyatsonzwisa kuti umboo hwacho hwakambomira sei, kuti mativi ese akutura umboo pamberi pedare chii chichazobuda. Asi mutemo uri pachena zvavo, kuri kuti kana wadambura posta remunhu hazvibvumirwi nemutemo.
Asi vanhu vanozvinzwisisa here vaJamela? Nekuti vanhu vanombochema chema kuti mitemo yacho yesarudzo iyi dzidziso dzacho hadzinyatsoitwe zvakakwana.
Ndo panowanzotaurwa ipo paya kuti kana takatarisa maringe nenyaya yedzidziso dzesarudzo, vheki inofanira kuona iyo kuti vanhu vese vadzidziswa nenyaya dzesarudzo vanyatsonzwisisa. Ndezvimwe zvezvinhu zvinongori pachena kuti vanhu vanogona kungokonana nenyaya yemaposta iyoyi mukusaziva sometimes. Ndo panepoda kuti vheki yoonawo kuti yaita step up.
Valizwe Jamela vanove gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Nhengo dzeMDC Alliance dzinoti midziyo yadzo yadzinoshandisa kuti dziwane mari iri kupazwa nevanhu vanofungidzirwa kuti nhengo dzeZANU-PF. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Imwe nhengo yevechidiki vabatanai muvengwa avo vari kushanda kutsvaka rutsigiro rwemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nakanzura wewadhi 13 muchinhoi vaBlackmore Nyangaira vanoti motokari yavo yaida kupiswa nevanhu vanofungidzirwa kuti ndeveZANU-PF. vamuvengwa avanogadzira nekutengesa butsu vanoti vamwe vanhu ndivo vakazodzimura moto wainge uchipisa motokari yavo yainge iine zvinhu zvavo. Vamuvengwa vanoti motokari yavo yakapiswa nenyaya dzezvematongerwo enyika sezvo vainge vakaisa mifananidzo yavachamisa nenhengo yeMDC Alliance muchinhoi vaPeter Matarutse.
Ndofuna ndinongwa muka mazau kutonhoraka ndisvika ndiona vakaungana kwai pabasa. Todoro utaro zvipura tasoni muta yekutobvira tobvudzima moto. Ndikati koinda zvikanza kuzva tikuona pana. Ndikati anwa iyi political issue bozi. Nguva isi yanga iripo panzvimbo ndika. Sapa ana maposa ra Mr. Matarudzi. Sevanhu vanongwa nawo nezanu neMDC ndopanobvaona kuti anwa pato ipapa nhamba kuti tituse zvino. Ndopanaenda kupolisi muchareesa akati anwa mozoo ripota ripota. Asa haipotika uishu.
Vamuvengwa vanoti mhirizhonga yave kuda kuitika inotyisa sezvo vanhu ava vachazoda kuparadza upenyu hwavo.
Panotozototyisa nenyaya yekuti hazoti vanhu varikuzvifunga sei nenyaya yekuti wakona munhu achitanga kuchipisa panowanira kuti mhuri rarame kureva kuti ramangwana acho anenge akuda iwomo. Saka zvaizvototyisa zvinhu zvakaita seizvi.
Vamuvengwa vanoti mapurisa ari kuedza kuita basa ravo nemazvo sezvo ari kuferefeta nyaya yekupisirwa zvinhu zvavo nekukurumidza kudarika zvavaiita nguva yakare. Vanyangaire vanoti zvakaitika hazvina kunaka sezvo vanhu vachifanirwa kutsvaka rutsigiro pasina mhirizhonga kana kuvhiringidzwa.
Izvi zvaitika hazvina kumbonaka. Uyu muyuthi wedu weMDC totarisira kuti wese ada kukampena kandidheti anofanira kukampena muno mupisifuli pasina kuchibvirana pasina kurwisana. Ende timu yangu iyi ndakagara ndichifamba naye ndichivaudza kuti isusu hative noizi kune vagara vaine noizi asi isusu tiri kuzama kuti tikampene zvine runyararo.
Chiitiko ichi chinoitika mushure mekupambwa kwenhengo yeMDC Alliance vaEdward Dzeka kuchinhoi nemuvhuro Manheru nevanhu vanofungidzirwa kuti masoja sezvo mumwe wavo ainge akapfeka nhumbi dzechiuto. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kukurudzira kuti munyika muve nerunyararo munguva yesarudzo asi kurudziro iyi inenge isiri kutambirwa nemwoyo wese nevanhu vemubato ravo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7 tichitefenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Muchikamu chedu chatinotarisa vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, nhasi tiri kutarisa mutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa avari kumirira mubatanidzwa weMDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika. VaChamisa vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vachitarisirwa kusangana nevamwe vari kukwikwidza musarudzo iyi vanosanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa naamai Joyce Mujuru wanotungamira batore NPP. Patricia Mdadigwa anotipanya enotevera.
Mukuru we Zimbabwe Democracy Institute, Dr. Petsai Ruhanya, vanoti vachamisa vane nhoroondo yeutungamiriri kubvira vari mudzidzi. VaRuhanya vanoti kuwaniswa kwavachamisa zvigaro zvakasiyana-siyana mubato reMDCT pamwe nemubatanidzwa weMDC Alliance kunoratidza kuti vane utungamiriri hwakanaka.
Vane nhoroondo yekuti vagara vari muleadership yevanhu. Asi muMDC ichitanga vanga vari mwana mudiki. Vakashanda nana mushakabvu vatangirai nana matongo vachikura vachibva muyouth vachipinda munational organizer wemusangano vachibva munational organizer wemusangano vachizouya pa kita president wemusangano zvinoratidza kuti anotori good leadership atori good leader.
VaRuhanya vanoti nyika zhinji dziri kusarudza vatungamiriri vechidiki. VaRuhanya vanoti kukaitwa sarudzo dzejekerere vanoona vachamisa vachikunda musarudzo yemutungamiriri wenyika.
So MDC ine capacity yekuti sarudzo dzikaitwa pachena zvisina chitsotsi tichiteedzera bumbiro romutemo tichiteedzera the standard guidelines on principles and guidelines governing democratic elections and the African Charter on good governance and elections. Vachamisa vanokwanisa kukurira mueleche. Ani zvake anokwanisa kukurira zano. Nokuti hapana chiripo chiri pachena chokuti after 38 years dzokudzosera nyika musoneji. Munovhotera zano muchiti ite sei. Yakambotipa mabhilioni emadhola. Ikambopa vanhu mamiriyoni vanhu vakatakangosura tangowo mamiriyoneya asikakwanisikana kutenga switi. Saka ava vanhu vanovhotirwa kunzi vaita sei.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika. Dr. Bekesela Gumbo, vanoti vanoona vachamisa vari munhu akanaka kusarudzwa semutungamiriri nokuti havana rutsigiro rwemauto semutungamiriri weZANPF vaEmerson Mnangagwa. VaGumbo vanoti kusava nerutsigiro rwemauto zvinoita kuti vanhu vave vakasununguka munyika.
Anogona kukontrola nevanhu because haana that military capture like Mnangagwa. So vanhu vanogona kumukontrola kana vachiita zvavanoda in Zimbabwe. Vasina fear yemilitary unlike Mnangagwa. Kuti tichitaure makapabilities emutungamiriri asati asarudzwa. Tinenge tichitaura tichibhesa on mapromises ake. Because tiri kuona kuti mapromises ake basically ari kudila nenyaya yetransformation of public institutions first because ndionya iripo muZimbabwe problem yatinayo ndiye ma institutions e government and leadership kuti ama institutions aita chinonzi political decay kuora. So ano ma promises zake ndiye kudira nehori uripo ma institutions e government. So I think izozo zvinobatsira kakhulu vanhu kuti tigoita a democratic society.
Asiwo VaGumbo vanoti vachamisa vari kutadza kuumbiridza bato ravo reMDC sezvo vamwe vanhu vaive vari mubato iri vari kupesana navachamisa vamwe vachipinda musarudzo vakazvimiririra mushure mekusawirirana namaitiro avachamisa.
But my weaknesses ake anawo ndeyekuti ari kutadza kucontrola MDC. Ndiri kuona ari kutadza kumaneja the transition muMDC. Because tiriona kuti kubvira paakapinda pakatora pawo vanhu vari kutongobuda muMDC macritical constituencies like mawomen vari kungobuda kuMDC macritical constituencies like matebele and organizing secretary vari kungobuda muMDC. Though that is a weakness anofanira kungova nemastrategies ekugadzirisa nyaya idzodzo.
Kweta uye vari murwiri wekodzero musangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mafinga vanoti vachamisa vane chaunga chevatsigiri. Asiwo vanoti dai vari chipangamasano chavachamisa vangadai vakavakurudzira kuenda kunosarudzwa kutungamirira bato kuCongressi pamwe nekuti varemekedze kodzero dzevanhu nekuratidza kuti havadi mhirizhonga.
Asi dai ndaiva chipangamazano wavachamisa ndaigona kuvayambira kuti ndaigona kuvabatsira kuti aiwa dei vakaenda kuCongress pavakatora masimba pekutanga vanhu vachibva kunhamo yavatsvangirai vaidei vakati handei kuCongress vonopiwa masimba ikoko ndo chekutanga. Chepiri ndechekuti ndaikurudzira vachamisa dai ndaiva chipangamazano wavo kuti vanyanye kusimudzira zvikuru sei mubato mavo nyaya dzekodzero dzevanhu nyaya dzekodzero dzemadzimai takaona kuti pakaita chibatabishi nyaya dzekurovana kwevanhu vana mai kupe vana vamunzoro vachivhiringidzwa kunhamo kwavatsvangirai nezvimwe zvakadaro izvozvo vaifanira kutaridza zvikuru sei kuti havatozvibvumizwa chose nenzira yekukurumidza kudzinga mumusangano nharadada dzinoita mabasa akadaro ndo zvikuru zvandaivakurudzira izvozvo
nhengo yeparamende yemutare central vainnocent gonese vanova nhengo yemdc vanotiwo utungamiriri hwavachamisa hwakanaka zvikuru sezvo vachida ramangwana renyika rakanaka
handinoona ndezvekuti tine mutungamiri ane zvipo zvake zvaakapuwa namwari ane muono wezviri kumberi munhu anoita kuti vanhu vemdc tiite manyukunyuku tichiona kuti tine mutungamiri anogona kutiendesa kumberi takaseenza navo kubvira 1999 takazviona kubva vachiri mwana wechikoro kuti munhu ane njere dzinopinza tinotarisira kuti kana tichinge takwanisa kubudirira pasarudzo dzinotevera munhu achaita kuti tese vana vezimbabwe tiwane rugare tigare zvakanaka tichidya tichiguta pane zvanga zvichiitika mumakore apfuura zvakare vachamisa munhu ane rudo nevana vezimbabwe munhu anoratidza kuti ane chido chekuti nyika iende kumberi
sangano ravana chipangamazano reafro barometer rakaburitsa gwaro mwedzi wapera richiti dai sarudzo dzakaitwa munguva yarakaita tsvagiridzo vamunangagwa vangadai vakakunda musarudzo iyi asi zvisina mutsindo zvaizoita kuti paitwe imwe sarudzo kana kuti runoff pakati pavachamisa navamunangagwa asi veruzhinji vanoti zviri pachena kuti sarudzo dzikaitwa nemazvo vachamisa vanogona kukunda vamunangagwa ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa
vagari vekumasvingo vanoti havasi kufara nekudzimirwa kwavari kuita magetsi nekambani yemoto yezesa vachiti muitiro wakadai wava kuvhiringa upenyu hwavo Gandri Maramba anotipa nyaya iyi
munzvimbo dzinogara vanhu vakawanda maswera musina magetsi zuva rose veruzhinji vachiti sezvo vari kuzvitengera magetsi magetsi haafanirwa kungodzimwa zvisina tsarukano mumwe mugari wemumusha wemajange muzvare Precious Manyoka vanoti kambani yezesa iri kuvaisa panguva yakaoma sezvo vari kuswera vasina magetsi ekushandisa mudzimba
kwatova kujairirwa chaiko chaikoko nokuti ezvino magetsi acho tiri kuti aikuzvitengera ndozvidzvisira ndega magetsi angu saka ndoti chedhingi inofanira kushanda papapa tisichahwisisi zvavanoda kuti tiite vamene zvavanoda kuti tidii ini ndee ndatenga magetsi angu ndechitoziva kuti mwedzi wangu unofanira kundiperera nemagetsi akati but kana vava kundiendesera magetsi zvisina notisa zvishandi 5 days inozesa ndochi ichocho
mumwe wemugari muzvare jini mutande vanoti zesa haisi kuzivisa vagari kuti sei magetsi ari kungoenda zvisina tsarukano izvo zviri kuita kuti vagare vari murima
kana kutombotaura kuti magetsi anoenda nguvai kuti vatipewo notisi tisatenga zvinhu zvinoora mafiriji edu magetsi anongomuka kusina vanozongokuudzai kusina magetsi vongotanga kusenda zvimameseji pawhatsapp zvesingachatobatsiri 5 days iko zvinoza topfuura kusina magetsi asi hapana kana action yavari kumboita magetsi ari kungoramba kusina zvinhu zvedu zvishoora
vagari vazhinji mumisha yemucheke rujeko pamwe nerunyararo west vanoti vave kutsvaga huni kuti vave semoto sevagari vekumaruwa amai jina poshai vanoti kuendeswa kwemagetsi kunenge kune chekuita nesarudzo dziriko vachiti bazi iri rinogona kunge riri kutorerwa mari ichiendeswa kukambeni nebato rinotonga
isitoona sekuti inyaya yeelection nyaya mari yachona yatiri kubhadhira magetsi yakutorwa ichiinda ichinoitiswa kupati iri kutonga mari yedu yatakatenga magetsi pamaprepaid meter yedu yakutorwa nemapata anotonga vachienda vachinoitisa makambeni avo kana iri election yacho ngaitichwa ichipera
vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano wemasvingo united residents and red payers alliance muzvare easter chimanikire vanoti kusaudzwa kwevanhu kuti chii chiri kukonzera kuenda kwemagetsi kutyora kodzero dzavo
isusu chinhu chinotirwadza ndechekuti zesa inongoenda and even iri fault ko kuzozivisa vagari its as if consumer hasisina basa ende vanovapa mari vachibhadhara magetsi havasisina basa tangobatwa nekuseri kweroko Because taifunga kuti sevagari taifana kungoudzwa kunzi kwaitika fault kwakati zvichatora mazuva akati. Bo tinenge tenyama dziri mumafridge tine mabusinesses anoshandisa magetsi. Twitter sei kana tirusiri kuziya kuti aenderei iload shedding here ifold here tisina kuziviswa. Tinoda kuzivawo because ikodzero yedu kuziva.
Zeta inoti yazivisa veri zvinji pa WhatsApp kuti yakatarisana nedambudziko repachiteshi chayo chekutokwe mukosi uko nyanzvi dzemagetsi dziri kuedza kugadza dambudziko iri. Asi muzvare chimanikire vanoti machoko abuda pa WhatsApp haana chinoratidza kuti ndeegzesa uye WhatsApp haisiriyo nzira kwayo yekuzivisa vagari nezvedambudziko rakadai. Kunze kwekutadza kushandisa magetsi mudzimba, vakawanda vari kuchema nerekuti vari kutadza kuona mitambo yeWorld Cup iri kuitwa kuRussia. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Munhau dzemitambo. Vatambi vechikwata chenyika chemutambo rugby chemasebles vakarara mugwagwa nezuro kuTunisia mushure mekutadza kuwana pekurara pakanaka sezviri muchibvumirano chemutambo uyu nevakaronga mutambo uyu veRugby Africa neTunisia Rugby Union. Chikwata ichi chiri kuTunisia kumutambo wacho weWorld Cup qualifier. Asi mukuru wesangano reZimbabwe Rugby Union vaAaron Jani vaudza Studio 7 kuti zvino zvakazogadziriswa. Ngatinzwe hurukuro yavaita naIvan Zininga weStudio 7.
Takazowana dambudziko rekuti hotera yacho yavanga chifanwa kunogara yakawanikwa isingakodzeri nokuti mitemo yacho yetournament yati kutamba yaiti tinofanwa kunge tichigara muhotera ye3 star. Asi patakasvika kwakare takaona kuti hotera yatanga tiinayo yanga isina kana ma-star chaiyo. Saka vakatadza kuti varare muhotera iyoyo because magumbezi anga asina kuchena. Mvura panga pasina, kwaipisa, panga kusina air conditioning. Saka vakatoona kuti zviri nani kuti tirare kunze kwehotera panze kuti tirare muhotera nekusviba kwayanga yakaita. Saka vakazotitumira shoko kuti zvinhu zvaipa kuno. Patakazonzwa shoko ini ndakazobata nemutungamiriri weRugby kuAfrica ndikamutaura kuti kwaitika dambudziko kuno. Saka tichimuka makuseni akatumira vanhu kuti vaende vanogadzirisa nyaya yacho. Saka patazomuka hedu kumateni lezvo nyaya yacho yange yagadzirwa. Takazopiwa imwe hotera yakanaka yakachena, vakapiwa staff, vakapiwa mvura, vakapiwa zvekunwa. Saka zvinhu zvacho zvazogadzirwa hazvo ende vazotumira tsamba vachiti tine urombo nezvanga zvaitika izvi. Hameno kuti chii chakatibata, asi tichaita uongororo tozotumira tsamba tichikudzidzisa kuti chii chakaitika.
Zvingataridze sekunge panga paine humwe ukiribidi here hwekuda kudzikisira morali yevakomana kuti pamwe vadyiwe.
Izvo zvagara zvinongoitika kana tichienda kunyika dzekumusoro idzo. Saka izvozvo zvatinoexpecta kuti zvinoitika. But tinofunga kuti by the time yatinotamba neSaturday makochi anenge agadziridza kuti pfungwa dzevakomana dzive in the right place kuti tiwin the game.
Avanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Rugby Union vaAaron Jani vachitaura vari parunare naIvan Zininga weStudio 7. Tombotarisa zvakabuda kumitambo yenhabvu kumakwikwi eFIFA World Cup kuRussia. England yakapinda mumakwata final yemutambo uyu mushure mekurova Colombia 4-3 mapenalty. Mune mumwe mutambo Sweden yakarovawo Switzerland 1-0 kuti ipindewo mumakwata final. Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mubatanidzwa wemachechi weZimbabwe Council of Churches unoburitsa gwaro rezvawakawana muongororo yaro pamusoro pezvinofungwa nevavhoti pamberi pesarudzo. Varume vaviri vekuEpworth vanosungwa vachipomerwa mhosva yekubvarura mapepa ekutsvaga rutsigiro emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vamiswa mudare redzimhosva. England neSweden dzinopinda makwata final emakwikwi emutambo wenhabvu epasi rose eFIFA World Cup kuRussia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemi, iri ndiri muWashington DC, ndekusiyamina Gibbs Dube.